manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 30, 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika yoyambira kuti mutambo wenjuga wava kuremera MDC inotungamirwa naNelson Chamisa zvichitevera mutongo waNezuro wakaturwa navatawanda chitapi. Sangano revarimi rotambira mitengo mitsva yechibage, asi richiti harisi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa manheru apfuura kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2766, uye vakaongororwa kusvika nezuro vava zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevatatu kana kuti 46,613. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vava makumi masere nevapfumbamwe, uye vashaya vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru kana kuti vadarika 5,950,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru zana mazana matatu nemakumi matanhatu ane vashanu kana kuti izvo 365,000. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights kuChamhembe kweAfrica, vaDeva Mavhinga, vanoti mutongo wakapiwa nezuro navatawanda chitapi unopa mukana bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kugara pasi nevatsigiro varo porongwa matano ekutora. VaMavhinga vanoti zvakakosha kuti bato ravaChamisa ritore nzira isingarambe ichiri dzosera kumatare, vachiti pamutemo zviri kuitika kumatare ndizvo zvinonzi njuga yadya mugwandi.
Mutongo wavachitapi pamusoro pemakakatano ari musangano weMDC unoreva kuti njuga dzava kurema, unoreva iwo kuti vahwende nevamwe vavakanzi havakwanise kumira pamberi pematare edzimhosva nekuti MDC Alliance harisi bato nechimiro charo rega zvekuti ringamire pamberi pematare edzimhosva. Izvi zvoreva kuti dare raiona kuti muzvare kupe nevamwe vavo vakadzora kubva kuparamende vahwende vakaonekwa sekuti vane mvumo kana kodzero yekudaro.
VaMavhinga, takanzwa mutauriri weMDC yavachamisa nezuro muzvare Fadzai Mahere vachiti ivo havanei nemutongo uyu, asi kuti simba rehove riri mumvura, ndichitaura mashoko avakaburitsa. Nokudaro vachadzokera kuvanhu, munoona sei mashoko akadai achibva kumunhu ari mutauriri webato zvakare ari gweta?
Mashoko amuzvare Fadzai Mahere zviro kwazvo kuti sebato vanofanira kuenda kuvatsigiri kana kuti kunhengo dzavo kunonzwa kuti zvazvadai chii chingaitwe. Zviro kwazvo izvo zvinofanira kuti zviitwe nekuti kana vasinge vaku makata pavari apa zvinoda kupana mazano kukanya urangana saka kupana mazano kutsvakita tsvakurudzo mukati menhengo dzavo yakakosha asiwo zvakare zvinoreva kuti ngapavhenekwe kuti kana matare edzimhosva asiriwo achange achitaura zvinonzwika kumapato ezvematongerwo enyika kureva kuti gwara rekupota vachienda kumatare edzimhosva igwara rine tsarukano here kana kuti kwete uyoyu mubvunzo unofanira kuti upindurwe nemusangano nenzira yakajeka nekuti hazvinaki kuti vanhu vaite bope rekuti hande kumatare edzimhosva tinoyananiswa kana kugadziriswa nyaya dzedu asi edzezvo pochizonzi aiwa hatifungi kuti matare edzimhosva akamira pachokwadi samutongi gava maenzanise kana pachinge paine kugunumuna azvionekwe kuti saka zvichazoveiko vanhu vanofanira kuti vaende kupi ndeipi nzira inobudisa chokwadi chinogamisirwa nemunhu wese kana isiri matare edzimhosva
iwo mutongo uyu wakapiwa naJustice Chitapi nezuro unorevei kuna vachamisa mbune
changa chiripo ndechekuti pane vashoma ndinoona kuti panosanganisa vahwende vanga vachida kuti vataure nyaya yekuti vamiririri muparamendi yezimbabwe vemdc alliance havafaniri kudzoswa kana kubuditswa kana kumiswa basa neutungamiri hwamuzvare kupe kana vamunzora kana vakomichi izvi zvakarambwa navachitapi kati havana mukana wekuti vateerere vahwende nekuti vanoona kuti vahwende havana bato ravakamiririra ndozvakataurwa saka zvoreva kuti panyaya yechimiro chemusangano wemdc alliance vava kuda kuti pachiva nechikamu chakajeka chinotaridza kuti bato iri kuti risvike pakuti rigamuchirwe rizivikanwe kuti rakamira rakadai vachamisa vachatora danho ripi vachaenda here kucongress akatarwa nesupreme court kana kuti vachati aiwa izvi tava kusiyana nazvo tava kutanga patsva kuti zvichida kwatova nerimwe bato risiri mdc alliance zvese izvi zvingatongozivikanwa kana pachinge paitwa tsvakurudzo iyoyo nhengo dzemusangano wavo dzapa pfungwa dzadzo kuti zvoitwa sei asi chiripo ndechekuti zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi nekuti iko zvino tsoro dzekumatare edzimhosva yangove tamba tamba chidembo muswe ndakabata
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Sangano reZimbabwe Farmers Union rinoti riri kutambira nemufaro mitengo yakaiswa yechibage yakatarwa nehurumende svondo rino. Dare remagurukota rakawedzera mutengo wechibage nezvikamu makumi matatu kubva muzana uchisvika pazviuru gumi nezvitanhatu nemakumi maviri nemadhora masere patani kana kuti 16,028 Zimbabwe dollars patani imwe chete. Asi mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti kunyange hazvo vari kufara nemutengo mutsva uyu varimi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu mazuva ose.
Munguva yakaita seyatiri munyika yedu yeZimbabwe tichitarisana nenyaya dzezveupfumi takatarisa kumari financial issues tingati tiri munguva yakatiomei asi tichitarisa nyaya yaitika yekuti hurumende iri kuramba ichidzoka ichitarisa kuti mari iri kupiwa vanhu patani rega rega rechibage kana kuti tani rega rega remasmall grains irambe iine value iine ukoshi hwayo vachidzoka vachiwedzera zvichienderana neku kusumuka kuri kuita maretsi tingati chingava chinhu chakanaka tovari kuongorora izvozvo uyewo zvekare kuti kupa maback pay chinhu chakanaka zvikuru tichitarisa value yemari iyoyo tiri kuona kuti iri kuenda iri pamusoro peatingati mapraisi ekunze ari kutenderera ari paaverage ye300 ye less than $300 apa US dollars apa tikadzoka tichitarisa zvakare value chaona kuti ndo iri kutariswa nehurumende yeZimbabwe kuti vanhu vasashaiwa value yavo uye chakunyanyisisa kunaka ndechekuti vakanga vatengesa mumwedzi unowapfuura vari kuwana mapack pay avo kureva kuti tirikutsvaka ningi value yakanaka asi chikuru chingada kuti chiitike zvikurukuru kuitira kuti varimi vagone kuronga maplani anoenda mberi ndechekuti dai tatagona kudzikamisa musika wezvemari kuitira kuti mari ive nevalue inozikanwa isaramba ichiti nhasi yakwira mutengo yezvinhu zvose wakwira ipapo ndo panoda kugadziriswa yatinoti currency stabilization.
Muri kumbotaura here nereserve bank vaZakaria pamusoro penyaya yecurrency yamuri kunyunyuta nayo iyi?
Hongu, pane hurukuro dzakawanda dzinoitika tine nzvimbo dzatinosangana uye pane zvatinonyorerana tichitaura nekutsutsumwa tichiti dai apa pagadziriswa apa dai pagadziriswa pane mukana wakadaro zvikurukuru uye reserve bank yedu yenyika ino vanotumirawo nhume dzavo dzichiuya dzichinzwa zviri kunetsa varimi saka tine saiko zvino kune dambudziko rakafanana nekutengeswa kwefodya kwokuti 50% yemari inouya ichiiswa ari maus dollar muakaunti yomunhu then 50% yochinjwa nereti iripo yegovernment ye-2425 iyoyo tatsutsumwa zvikuru nayo tikatorakidzisa kuti kana vhiki rimwe chete rikapfuurira mberi tichidaro kureva kuti murimi ari kungoremera pasina saka tiri tichida kuti izvozvo zvirambe zvigadziswa saka mukana uripo uye tiri kukurukurirana nepanga guru renyika.
Iro go regore rino rakamira sei vaZakaria?
Zvatinowanzoita panyaya yego tinotarisira isusu kuti kunge kuine aya tinoti malivestock crops and livestock assessment mareports iwayo anotungamirirwa kana kuti basa rekutsvaka kuti tawana goo rakakura zvakadii anotungamirirwa neministry yelands and agriculture saka isusu tinenge tiri more maofficers edu anobatawo achishanda pamwe chete nehurumende kuti tizive izvozvo asi pari zvino hatisati tava nefiga hakuna tava nefiga rekuti tamira takadii uwandu hwezvakarimwa ungasvika pamatani mangani.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutambi akambotambira zvikwata zveMasvingo United, AmaZulu, Dynamos nezvimwe, Lloyd Sasa, anoti vatambi venhabvu havafanirwe kukanganwa kukosha kwedzidzo senzira yekugadzirira upenyu hwavo hweramangwana kana zvenhabvu zvichinge zvapera. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Sasa uyo ave mudzidzisi pane chimwe chikoro muHarare anoti vatambi venhabvu vanofarira kuziva kuti upenyu hwavo hausi munhabvu chete sezvo nhabvu ichitambwa kwenguva pfupi vachizove neumwe upenyu varegedza mutambo uyu. Sasa anoti dzidzo yechikoro yakakosha kumutambi wenhabvu kuitira kuti azove nechekuita mangwana zvenhabvu zvapera sezvaari kuita iye.
Ya, chikoro chinhu chakakosha zvikuru mukurarama kwemunhu wese. Kungavewe uchitamba nhabvu, uchitamba mune zvese, mose umu munoda chikoro. Mushure mekuona izvi ndakaona zvakakodzera kuenderera mberi nazvo. Nhabvu munhu unotamba nenguva pfupi uye kazhinji kana waregedza vanhu vanokanganwa nezvako. Kozi unogona kukuvara, unogona kurwara, vanhu vanobva vakanganwa nezvako vanongokuda kana uchinge uchitamba. Panguva iyi unenge wava nemhuri inoda kudya, kupfeka uye kuendawo kuchikoro. Hapana munhu angakuitira zvose izvi, saka unofanirwa kuva unozviitira wega.
Vatambi vakawanda vakaregedza nhabvu vari kutambura uyezve vakagara mudzimba vasina chekuita nemhaka yekushaya dzidzo yepamusoro. Sasa anoti kunyange munhandare chaimo munodawo kachikoro kuitira kuti mutambi anzwisise zvinodiwa pamwe nekubudirira.
Mukutambawo nhabvu kana mitambo yakasiyana-siyana, munhu anofanirwa kuva aine dzidzo, kuteerera zvinenge zvitaurwa nemakoches uye kukurumidza kufunga kuti apo waunenge wakamagara naye unofanirwa kukurumidza kumufungira kuti ari kuita zvipi. Vatambi vanotarisirwa kuti vave vamwe, kuti vabudirire, kuti vanofanirwa kuva mune muchishanda pamwe chete. Saka izvi zvese zvinoda dzidzo yokuziva kuti mukashanda mese pamwe chete munobudirira.
Asi Hlahla uyo akambotambira zvekare Shabani Mine neShooting Stars anoti nhabvu yakamupa upenyu hwainakidza, kusanganisira kukwira ndege izvo aingorota nezvazvo chete achiri mudiki.
Chakanyanya kundifadza mukutamba bhora kufamba nendege pasina mari yauri kubvisa. Kubva pandakarega nhabvu handina musi umwe wandakazombofamba nendege, nokuti handikwanisi kubhadhara tiketi ndega nekuoma kwakaita nyika. Ndoda kutendawo Dynamos setimu yakatanga kundikwidza ndege ndichiri mwana mudiki. Ndakafara zvikuru kubva muno muHarare kuenda kuBulawayo nokudzoka. Tine vatambi vakaita sana Pasuwa, Natawaya Murewa nana Peter Fano.
Hlahla anoti vamwe vatambi vemazuva ano vari kutadziswa kuenderera mberi nenhabvu pamwe nekuita mari nemhaka yekutora zvinodhaka nezvimwewo zvakadaro.
Vatambi vazhinji havana shungu mazuva ano, vazhinji vari kuwanza zvinodhaka, izvo zvinoita kuti matambiro avo adzikire chose, izvo zvinovatadzisa kuzotamba kunze kwenyika kunobhadhara zvakanaka.
Hlahla akaregedza zvenhabvu muna 2010 mushure mekupinda munhandare kwemakore gumi nemanomwe achitambira zvekare zvikwata zvakaita seMasvingo United neBotswana Meat Commission. Asi anoti ave kuita basa rekusimudzira vechidiki achishanda nevamwe kutsvaga tarenda kumaruwa. Vamwe vatambi venhabvu vakaita zvidzidzo zvepayunivhesiti vanosanganisira Chauya Murewa uyo akambotambira Dynamo, Arnold Tsunga uyo akambotambira Tanganda, Nigel Lemming uyo akambotambira Arcadia United nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko tiri kutefenyura tiri kumba. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada anova iye Gwenyambira, anonyora zvakare mabhuku uyezve anoita zvinhu zvakawanda munyika iyi, anova iye chizvarwa cheZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kuita munyika iyi.
Zita rangu ndinoitwa Francesca Ndaiziwei Mandeya. Mabasa andinoita kuno kuCanada ndeaya: ndinoshandira hurumende kubva muvhuro kusvika chishanu, ndori kutanga. Richipiri ndiri Gwenyambira, ndinoridza pandinenge ndakasununguka kuzvikoro, kumafestival ekuno nekumaworkshop ekudzivirira kuti vanhu vasazviuraye. Ndiri chipanga mazano watinoti solution focused coach. Ndinobatsira vakaremerwa kuti vature mutoro, vawane tariro yekugona kuita zvavanoda kuita mukati meupenyu hwavo. Uye rechina ndiri munyori, ndinobatsira vanoda kunyora nyaya dzavo kuita mabhuku. Mbira ndakangodzifarira ndichikura, ndainzwa dzichiridzwa pamagrosa pedu. Vashakabvu vataiti sekuru Steven Chikanya nababa mukuru Shaya Chimwe vairidza chaizvo zvaisvika pamwoyo pangu. Asi paTV ndaionawo mbuya Stella Chiweshe vachiridza zvaindifadza nachioniso marairi. Ndaifara kuvanzwa. Muna 2007 ndakatenga mbira ndikaisa mumba. Mbira nhatu, nyunga nyunga njari nedzevadzimu, ndaingodzifarira. Vana vangu vasikana vakadzifarira, vakanhonga, vakatanga kuridza. Mwana wangu Zanele akaenda nayo kuchikoro akanodzidziswa naticha Muzavasi. Ini ndakazotanga kuimba apo ndakabva kubasa ndichiudza mwana wangu kuti kwakanga kwakamira sei. Saka kubasa uku ndaidzidzisa vechidiki nezveutungamiri. Saka mukadzi wechidiki mumwe wataishanda naye akakumbira kubvumidzwa kuti arambe achienderera mberi nechikoro chataiita, asi anga akazvitakura. Saka sevanhu vaimirira kodzero dzekuti vakadzi nevarume vakaenzana, kuti timurambidze, takati haa, tinenge taakutadza gwara ratiri kuti tiri kuteedzera. Saka takabvuma, asi zvaireva kuti kana achinge azoda kubatsirwa, isu tinofanira kumubatsira. Sezvinei akabva atotanga kurwadziwa pazuva rechipiri tiri pachikoro ichi. Isu takaenda naye kuchipatara kuruwa, ndokunzi nemukoti iwe ikoko Nyamukuta, chiichi kupenga heroko, achinongedzera mukadzi watanga taisa pamubhedha, nekuti mwana aive akutouya. Ndakashamisika naNyamukuta, vakatodzokurura mashoko avo kuti chiichi kupenga heroko. Ndakatsamwa ndikati, munhukadzi anotaura zvakadai, iwe uri munhukadzi unoziva kuti chii? Akanditarisa akakwidza mananda. Ndikaona kuti hasha hadzisi kubatsira. Ndikatanga kuchema chema kuti ndibatsireyo, ndapota ndibatsireyo, kana musingagone ndiratidzei kuti ndoita sei. Nyamukuta uyo akati, futi hamuna mvura muchipatara muno, endai kupare nyatwa. Asi mwana anga akutouya. Ndobva tachizoramba takangomutarisa. Ndobva ati, ndipei $5 yemagloves ndokumupainini. Ndokundisupfura negokora achiti ndibude panze. Pamusoro wemwana wave kutobuda, ndakanochema panze paya. Ndakufunga imi zvandakamboitiko ndichizvara Zaneri. Ndakashungurudzika, ndakapotsa ndafa, mwana akapotsa afa. Saka apa ndandakutya kuti Nyamukuta uyu achauraya maine mwana ava, ndozoita sei? Ndakachema ndikadzokera ndichimhanya. Zvekuti ndadzingwa zvakashaya basa, ndikadzokera ndikanopinda zvakare. Ndikaona Nyamukuta akabata mwana ari kutoyera. Ndakafara ndikatenda Mwari ipapo. Saka ndichidzokera kumba, mwana wangu paakandibvunza kuti mai kubasa kwaankurisi, ndakatanga kutaura nyaya. Saka pandaitaura nyaya kumwana wangu, ndopaairidza mbira akazvigarira hake pasofa. Ini ndakazongoona ndakutoimba, mwana ari kuramba achiridza mbira. Saka ndokutotanga kwandakaita kuimba nemwana. Ipapo ndasanda kuridza. Asi ndakatozosvika pakuzodzidzira kuridza, nekuti zvese zvanga zviri mumwoyo ndanga takuzvitaura pambira. Saka ndakatanga kudzidziswa nevana, kunyanya Zanele. Ndikazoenda kuna ticha Muzavazi kuchinonyatsodzidza kuti asi mbira yakambonyatsomira sei. Ndovakandipa nhoroondo yembira kuti yakabva kupi zvichidaro. Ndikazoenda futi kuna Chioniso kunoti, chii hona tiri kuridza nevana, unofungei nazvo? Chii akati, manga muri ipi minyeredzi? Isu ndokuzozvipa bhendi redu nevana kuti Inkanyezi, zvinoreva Nyeredzi nechindevere. Takaenda futi kuna Vamutukudzi, vakadzidzisa vana tsika nemagariro nekukosha kwamai tisati tatanga kuita zvembira izvi. Vakazotidzidzisa zvakare kudii, kuimba, kwete hako kuridza mbira. Saka ndovandingati vadzidzisi vangu ava. Bhuku ndakatonyora ndikatotsikisa mugore rakapera muna Gumiguru. Bhuku nderekuti vana mai vazive kuti vane simba, ende simba ratinaro sana mai isimba rerudo. Ende simba iri vana mai vagorishandisa kudzidzisa vana komana kuti vakaenzana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaisa chanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevhidhiyo yemukomana wepachinhoi Zulian Karendo, iyo yakaita mbiri mushure mekunge mukomana uyu anyunyuta pamusoro pembambaira dzaaiti akuwadzwa nembambaira nababa mudiki wake. Zvakaita kuti makambani akasiyana-siyana anga achimupa chikafu chinosanganisira chingwa nezvimwe zvekudya, vamwe vachipawo mbatya, vamwe vachiwimbisa kuzoendesa mukomana uyu kuchikoro mune ramangwana. Ini rwendo runo ndatiregai timbotsvaga chakanyanyoita kuti Zuliani anga achienda pamhepo. ndiana akamutora video iyoyo uye chii chakachaitika. Ndio zvaita kuti tiwane baba mudiki vainyunyutirwa naZuliani, vanove shamwari ya baba wa Zuliani, mukoma Lawrence Sheunopa Mulambo. Vanoye zvakare ndo vakatora video iyoyi kuti tinzwe kuti chii chakaitika kusvika vatore video iyoyi. Makadi mukoma Sheunopa?
Ndiripo hangu makadiwo Mr. Jonga.
Mukoma Lawrence, tiri kunzwa kuti ndimi makatora video ya Zuliani Karendo yakaita mbiri, mukomana achinyunyuta kuti manga mamukuwadza nembambaira. Mwatiudza kuti chii chakatora nzvimbo kuzoti mutore video iyoyi musi iwe?
Chocho chokwadi Mr. Jonga, ndini ndakaitora wena video iyi. Zvinoitika pana Zuliani, Zuliani paanogara pamba pavo pa main road, so saka panofamba mota dzakawanda murodi. Saka Zuliani anofarira zvokutamba panze pegedhi. Saka aitonesana baba vake pachimudzokera mugedhi kana kuti inotamba pamba peshamwari yako pane X. Ndoba akangotanga ipapo mukomana. Ende zveshuwamusana kuzvirova zvinoitwa kunzoni mukomana anga amhanya kumbabva asvika bva anopiwa mambaira anzwa nzara mukomana. Ndakatanga kutaura pekutanga, ndokanakazomudzokorodza ndakumurekodha ndichimubvunza kuti Zuliani watii? Mukomana abva ataura nyaya yake.
Saka tingati zvinhu zvamaa musina kunge maaronga here mukoma Lawrence?
Zvinhu zvanga zvisina kumborongeka wena. Zvokuti nyangwe vhidhiyo iyi paingaita vhairal uka takatovhunduka takutoudzwa nevanhu takutoonawo mafoni evanhu kuti nei munyaya yeZuliani yeiya Zuliani atauriri. Zvono tinhu zvakatotivhundudza po tanga tisina kuzvitarisira. Because like this is particular video, we never expected anything. Yangwa video takangonge tichingonakidzwa tiri papo takamira. But takatozono nenyaya yevhidhiyo iyi zvayatova nyaya hombe. Zvokuti takashamiswa zvikuru. Zvinhu zvokuti zvakatishamisa po tanga tisina kuzvitarisira. But takatozonawo kuti vhidhiyo yakatozoita mbiri yakaenda viral.
Ndabvunza mubvunzo iwoyo mukoma kuti zvinhu zvamaa musina kuronga here, nekuti kune vamwe madande mutando vari kuti makatoita kunge kadrama muchiudza mwana zvokutaura.
Vanhu ngavasadaro, hakuna zvinhu zvakadaro mukoma. Kana zvinhu zvokuti vanhu they never expected anything out of that video, kuti kana kuti pane chokuti vanhu vakatora video kuchizowana something. Zvinhu zvakangoitikawo coincidence.
Chii chamakadzidzawo kubva pavhidhiyo iyoyi yamakatora zvenyu muchitandara?
Nhangu kwandiri like video iri rakandidzidzisa zvinhu zvakawanda. Rakadzidza zvakawanda mukoma paipai kuti pride is just nothing. Because chaizvo chaizvo dai ndangandiri inini baba Zuliani vanga varivo vakabata foni vachitora mwana wangu. Paakataura zvaakataura zvenhu ndaiti kuti usadaro usatumire, usatumire mwana wangu, usatumire mwana. Ndaitiita pride kuti aiwa usadaro usatumire mwana wangu, unomakisa nevanhu. But amen pamwe kuti zvinhu zvanga zvarongwa naMwari. Zvokuti baba vake pakatorwa video racho pakaita kunge pasina chaitii. Ende panguva iyi yatikatora vhidhiyo pane mwana akatoimwe gurupu randakaitumira rekubasa kwedu, umwe munhu anotomuziva basi arondirisa foni yako mamwe zvamuriti haziri izvo ipapo. But isusu like hatina changa chakaipa chataiona pairi plus baba vake havana kana vakatoona vakatomubvunzawo. Iwo baba vakatomubvunza kuti Zuliani uri kuti ndikukwadza nechii, akataura.
Mushure mekunge marekodha vhidhiyo iyi mukoma Lawrence, imi makazoiisa pai kuti izoenge yakuwanikwa nevanhu vese?
Patika irekodha ndakaiisa pastatus yefoni yangu negroup, I think it was one group rekubasa kwangu randakaiisa vhidhiyo. Zvokuti takatozovhunduka takutoudzwa after mazuva kuti muri kutsvagwa vhidhiyo yaZuliani yechingwa, ari kutsvagwa nevanhu yechingwa watotota takatovhundukawo.
Saka imi munonzwawo sei nembiri yaita Zuliani kuburikidza nevhidhiyo yamakatorai?
Ndinonzwa kufara zvisingaite Mr. Jonga nezvakaitika mukati meupenyu waZuliani. Ende zvinhu zvokuti zvakaitika but zvanga zvisiri muurongwa hwedu, zvanga zvisiri zvinhu zvokuti tanga takatarisira anything from it. Taurowa zvinoitwa zvinonzi kana pachiitika mablessings une vanhu vaunoswera nawo, so I'm truly happy because like the blessing irimo muround redu. Ndinonzwa kufara zvisingaiti.
Aiwa, ndinotenda zvikuru mukoma Lawrence Sheunesu, onekai zvenyu vateereri.
Ndinotendawo zvikuru, ndinotendawo zvikuru kune mhuri yeZimbabwe iri kubatsira mukomana. Ndinotenda zvikuru.
Manga makateerera kuna mukoma Lawrence Sheunopa Mulambo vari parunare kuSouth Africa muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakane mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 uNkwenkwezi 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshise amalunga lelibandla edale lephalamende lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka 2023.
Thanda ukubonga uPresident Khanyisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngikhumutshele ngesiNdebele bezwe kuhle ngoba izolo sithathabile sithithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasetheka imbola.
Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcwele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama quarantine centers. Sizaxoxa lomunye ohlezi kundawo lezi zokulondoloza abantu besahlola igcikwane le-coronavirus.
Akuna data sinala kuflu lokungodonkana nje uphiwe ngodonkana okubili. Akuze ukuthi zibambe ithumbu yesini sithi okuyi-three slices ngesinye isikhathi ngilethira imihlulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcwele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hayi ezama quarantine centers. Lokhu ngeminye yemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Njalo inombolo lezi ngu 024-270-3631. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle luthi inani labantu asebelegcikwane leli elizweni selikhuphukile laya kukhulu elilamachumi ayisithupha i-160 kulandela abalichumi lanye abatholakale belalo izolo, iningi kungabavela kwamanye amazwe. Uhulumende uthi bakhona njalo abavela kwamanye amazwe abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ikolitshi le-John Hopkins University lithi emhlabeni jikelele sebefika phose izigidi eziyisithupha abaleli gcikwane, i-5,968,693. Lona leli gcikwane selibulale abedlula amakhulu azinkulungwane ezintathu lamachumi ayisithupha emhlabeni jikelele, i-365,796. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshe amalunga leli bandla edale lephalamende lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023. Isinqumo esethulwe izolo sithi ibandla le-MDC Alliance alingeke lathi lizimele lodwa phandle kwe-MDCT ngoba lingalasisekelo sombuso. Ngalokho umthethwandaba uthe okwenziwa libandla le-MDC T ukuxotsha amalunga leli bandla kusemthethweni. Ibandla le-MDC Alliance yilo elethulela umthethwandaba lolu daba lisithi luthoniswe ngesiphangiphangi, kodwa umthethwandaba uthe akukho okukhomba ukuba lolu daba lumelelo lwamukelwe luthoniswe ngesiphangiphangi. Sixoxa losanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDr. Felix Makalela Mafa ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukubonga upresident yamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngikhumuthele ngesiNdebele bezwe kuhle ngoba izolo sisathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasepheka imboza engasoze idliwe nje legundwane ngenxa yokuthi uthi yena kasoze elandele omunye ujaji. Kanti thina siyakwazi ukuthi amajaji alandela okuthiwa yi-president. Khonoko kutshengisa ukuthi into le ivoqwa ngabomu. Ngizama ukutshela abakamthwakazi bonke abalaleleyo ukuthi hhayi bangalahlithemba ngokufelwa. Le yinto enziwa ngabomu njengoba besazi ukuthi i-Douglas Smith ngo-1979 wafoma internal settlement yaba yi-Rhodesia, yaba yiZimbabwe Rhodesia, yaphela within 6 months. Bayavoca ngoba abantu laba thina sithi akusoze kube njalo ngoba sahamba saya ngo-2018 sakhontesta sazuza upresident yamisa over 2 million votes. Saba nama-MP sibhalise MDC Alliance sahamba e-court sayachallenja upresident wezano u-ED Mnangagwa siyi MDC Alliance. Sayarejista ku-Political Finance Act siyi MDC Alliance. Saye Parliament siyi MDC Alliance. Yikho sesimangala namhla ukuthi umntwana wakomoyo sethiwa umntwana sethiwa ngakosibanda. Angizake ngubone okunjalo lokhu engazalwayo. Njalo i-MDC ithi yinqwala okwenziwe ngomunye ujaji.
Isinqumo lesi singabe sisitsho ukuthi singabona ibandla le-MDC Alliance libhidlika na, ngoba singabona abanye amalunga edale lephalamende esiya ku-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe njalo sokunika ibandla le-ZANU-P F amandla.
Konke lokhu ku-politics, abanye abantu bangabe sebefuna ukukapula kodwa abantu ababavotelayo balamandla ukuthi bangahamba emthethwandaba baye kuthi lo isamvothela. Lingaze lidabuke uMzorewa wathatha abantu wahambisa abantu abatshana eMozambique. Uthe senza amanyala ama-recruits nama-freedom fighters bamala bonabo abangathatha sebesiya kuKhuphe lo Monzora ngokukapula. Hhayi, abantu bazababona bona ngoba kusasa kunamuhla. Thina sikhanyela le ukuthi abantu babe lokudla, babe lamanzi, babe lezikolo, babe le mali, babe lenotho yabo. Kodwa lo ofuna ukukapula wedwa, hhathi kuzaphila njengamazolo. Ubukhosi kufanele lamazolo mntanesisi.
Lowo ngu-Dr. Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sikhuluma lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
I-decision le ephuma e-court ichiye abantu abaningi bedidekile, be-confused, bengazwisisi ukuthi uhamba njani. Okwakathesi mona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi-ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-High Court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo ayokuthi alikonstitutwanga kuhle. I think sokumele bebuyele behlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni, not nje ngokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza i-constitution entsha iphume lidikle i-MDC Alliance ibe libandla elitsha elizimele lodwa elingelani le-MDCT engabe yachiwa ngubaba uTsvangirai kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khuphe. Yiko indlela yokuthi ibandla leli liphumelele liye phambili, ngoba belokhu lilwisana le-decision le lilwisana noKhuphe ngayo le ndaba. Amboni kusiyafika ukuthi kuyalinceda ngani sisama-elections lawo elokhu esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubona ingani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
Ngumahere ujoyine iparty ngoJune ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esephathini. enda ngokubona kwabantu abaningi hayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini iminjani uyangaphi kusuka nga ngesikhathi esinje kulokuxokozela kungaka thinke kube liphutha elikhulu kakhulu njalo lokuthi sithathe ubaba uMafa abe umsekeli wakhe futhi mbona ngelinye iphutha ukuthi nga ubaba uMafa nguye ofaka ukuthi abe ngusekretari wokuyaqoqa ibandla emaphandleni kulokuthatha umfana omutho ngangohappy Motsitsiba ukuthi kuthiwe ayeqoqa ibandla emaphandleni ngakade sokunzima uthi Tsibo bengasebenza ngcono lo Mahere ingxenye bebengaphosa bezame kodwa hayi layikamahere hayi kabayicabangisiwe kuhle bakhona abantu abasizinto ku-MDC abangaba izikhulumeli zephathi
lona ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi ubona lisiba labantu abaningi yini abazabuya kulo njalo lokhu kutshona kubandla lezanu PF
abalolwazi ende beqinisele bathi ipolitiki ngumdlalo wamanamba bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoyine uKhuphi njengoba sesibabona la ma-MP ikakhulu kuleadership khona ngale banangi futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhuphi ephethe amandla e-court order ezamncedisa ukulwisa uChamisa especially abazafuna abasepharlamenti ingxenye abazafuna ukuprotekta indawo zabo ephalamenti khona lokho kuza cause iconfusion enkulu kakhulu ku-MDC kaChamisa and kungaya kwi-affect sisiya kuma-election ka-2023 ngoba iphathi izahamba idabukile kukanti kufuneka ukuthi iphathi le ibambane so kule ndawo eziningi lapho iZANU PF efike iwine khona kodwa uthi uyabala amavoti ezanu ubone emalutshwane kula ma-MDC wonke ayabe ehlukene kuyaqinisa iqembu lezanu PF njalo abantu phandle nga nxa bebona kulokuxokozela okungaka le-confusion yonke leyo bahle bathi i-MDC ngumdlalo so sebezicabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele lezanu yangikhona yena leyo kuthi ngakulesikhathi i-MDC ihlale phansi ngokuphangisa behlanganisa amakhanda ndawonye kuphume nxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala politics bathi igame yamanamba abakabaqondisa indaba yabo sibona ukuthi kuphuma into eyodwa
lo ngumnumzana bekezela amadoma afuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye eseGwanda isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umkhokheli we-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni utshele iStudio 7 izolo ukuthi ngempela bazakhupha wonke amalunga edale lephalamende athintwa isinqumo somthethwandaba njalo angafuni ukulandela izixwayiso zebandla labo
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshesha
wezemaphandleni izakhamizi zenumber 2 eBethel eGwanda South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukudabuka kwetanka abalisebenzisayo osokudale ukuthi zivuthane ngobunengi bazo lapho zikhelela okuzifaka engozini yokuhlaselwa ligcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usiphalo ludaba.
Izakhamizi ezixhumane lazo lapho ezikhelela khona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindele amanzi ngoba engasaphumi kakhulu kude abanye sebesikhe damu ngenxa yalolu dubo. Inhlanganiso ye-Afrika isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye kodwa udubo oselikhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane. Unkosikazi Duduzile Ndlovu umgcinisihlalo wekomidi ekhangelelesi sigojo uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanka lamanzi leli eselidabukile.
Manje into esesihlana layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile yikho lapho sesidinga ukuthi siyathola ukuthi sithole omunye ujojo sesihambisa iripoti leyo kukansil. Into usikansil wasiphendula wayo wathi njengoba libona umumo usesenzi akukabile ukuthi amahofisi avuliwe kuyasihlupha ngoba amanzi asisatholi ngemfanelo kathesi kunje ufor itsha ufanele ukuthi sivale lapha amasoli akusa amanzi kungavelilanga lithi amanzi kasapompeki.
Amazwi akha agcizelelwe ngunkosikazi yepisipanda othi udubo lwamanzi beselunganeno esigabeni sabo kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima.
So kathesi bathe kusifakela ujojo udubo lwabangani lubanganene ngoba sinabantu besikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazo zinathi kungani usifake engozini ngoba bayasondelelana but ngokuthi amanzi akhona abebanjwe ephithizelwa beyawakha fast khonapho kugcina besondelela.
udubo lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi njalo lukhangele lokuthi lusabalale kunyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo zamakhaya bathi uhulumende kumele aqala lungisise izikolo zamaphandleni ezingakavulwa ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Thando Mawube Matana Ngombe uthi kuningi okusilelayo kulezi zikolo okudinga ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvulwa kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana ekakhulu ezikolweni zemfundo ephansi ngoba abantwana bancane ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Ngakuya ngami ngawo uhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe kungabi lokujahathize ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantwana bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe Waters, othi kuza kuba nzima la kubabalisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo kambe sizabathungela amaqhiye sibabophele abantwana. Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kuzima lokho, izikolo kazime. Yona leyani programu uhulumende ayeyizama eradio emakhaya athumela ama-learning aids. Angimboni umzali olesibindi sokuhambisa umntanakhe esikolo.
Ekhulume sesikolo seMthabezi Zolo, umphathi ntambo ubona ngezemfundo uMnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kakabeki ilanga lokuvula kwezikolo esithi lokho kuza kuya ngemizamo azayithatha ekulwisaneni le gciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuzamele zibe namanzi aphuma empompini phambilini ngokuvula kwazo. Inani lalabo abahlaselwe igciwane le-coronavirus liyaliqonga mihla ngemihla. Zaliningi labazali lithi lizabela ukuthi nxa izikolo zingavulwa kuyabe kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphoma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa egciwane le-coronavirus, kumbe ngesilungu i-quarantine.
Ya, ungasitshela ukuthi ubungapi komhlaba lapho uze ufike uvalelwe lapho sukhona
khona? Hayi, mina ngibuye ngivela eZambia. Sengifika eGoda langitshela ukuthi ngiyastrekthi ku-quarantine for 14 days. So ngalisuke eGoda ngalisuka Zambia ngifike esigodi amapholisa esiletharapha ekumakusiya esikolo.
Kodwa wena uvele uhlala ngani?
Mina ngivele ngihlala khona eZimbabwe.
Ye, edolobheni liphi?
EZitshwala Falls.
Okay. So manje lapho livalelwe ngapi kwakhona?
Emosi High School.
Libane ngokunganani?
Ngafika ku-115 siyaphezulu kwakhona.
Manje lilala ngapi? Lilala emaklasini?
Yee, silala emaklasini.
Kule mbheda?
Akula mbheda, silala kufloro, kungodonkana nje, uphiwe ngodonkana okubili.
Umqando ke akugodoli kakhulu?
Ah, njengoba siphansi kukaZambezi, kuyakufiwa mama.
Manje bonke abavela eZambia njengoba abanye sisazi ukuthi bayahamba beyothengisa ingwa lokunye okuhluphayo eZimbabwe bayavalelwa.
Wonke umuntu ungatholakala nje useboda nje wenza ungavelanga elizini eliphandle nje bakhona abangena kusifana kanti yabe seboda nje zama ukuthi beza ngaphathisa uyimpuphu nje awungela mpuphu ezweni.
Manje ukudla ke liphi ukudla okunjani?
Ah, ukudla ukuthi nje ubambe ithumbu esini futhi okuyi 3 slices nje. Ngokuthi ngikhathi ngilethe rayisi lesi. Kunoko nje ngitiye nje tinti sebe nje uchakho.
Manje esikolo lesi asila phela okokugezela khona njengoba singaso boarding school. Ligeza ngani?
Ukhona nje zathiwo ngamabhakede nje kuthali kushe.
amanzi akhona abe khudunyeziwe.
Akuda 3 temple stations okufakela nini nje uvuke kuseni ufake amasitei ufakela nini kutek.
Izihlobo labangane bayavunyelwa yini ukuthi baliphathele ukudla? Bakhona sebelethwe ku-quarantine ngenxa yokulethela abanye ukudla. Manje lize livalelwe khonapho lahlolwa yini, layenzwa ama-test? Manje likhona khonapho akula osoke wagula kumbe ogulayo sikhulumane?
So far akula.
Usuke wakhuluma labanye ngabavela ngaphi, nxa ukuxoxa labo bahlala ngaphi kweZimbabwe? Manje lihlala njani? Omama bahlala endaweni yabo bodwa yini kumbe libuthelelwe endaweni?
Hayi, siyashiya ama-classes different, like kuba bafaka ngama-blocks like to class by class, and they want to be like it pays me get sent as far as the other pays me to the other pays me enough. But still, in the way of the pay, I say, so far, the way you go to the two groups and the line of the other.
Sike sezwa abanye beplumtree kuthiwa baphiwa amabhokisi amathathu kumbe amane awamajazi abakhwenyana asuka yaphela. Kuyenzakala yini khona la?
Hayi, lapha sofa angikeza.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sizaba sikuthinta sizwa ukuthi kuhamba njani. Ungavalelisa uZulu.
Hayi, ngiyabonga lonke wazola le.
Hayi, siyabonga.
Lo ke bekungomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe i-quarantine ngesilungu ongafunanga ukuqanjwa igama. Besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane namuhla sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeSouthwest Region Gender Network uNkosikazi Chelesile Nyathi. Sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha noChelesile Nyathi, bambiza abathi Chele. Izinto esizenzayo njengale inhlanganiso, okunye kwakhona kugoqela information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi? Njalo khathesi kuyini eliphatheke ngakho?
Sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe, namely Bulawayo Metropolitan, iseMathebeleland South, iseMidland, iseMajingo. Lama lenhlelo ezitshiyeneyo esizenzayo, kulolu hlelo esizenzayo okuthiwa yi-spotlight initiative esikhangela khona izinto ze-GBV, gender-based violence, khangela ama-harmful cultural practices. Ibuye futhi sisebenze sikukhangela izinto ze-local governance, ze-service delivery, kumathebe and-south, the-migrants.
Manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani, njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo ngalesi sikhathi, okungafana la ukuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo?
Igciwane leli le-corona kuminyanga esikwenzayo okwakhathesi, ngoba sinanzelele ukuthi igciwane leli liya-affect-a obaba labomama differently. Sikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities, njengoba nje-network sisebenzisa ama-community-based organizations ethu. So siyadisseminate information, njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic, okunye okuphuma ku-social media kusene kungase information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le-gender-based violence isisibaningi, even futhi nabomthetho, ngoba kuye kwaba le-ishu eyenzakaleyo e-Culture Park eyakosisabango-2 njengenhlanganiso leyo. Sikwini-forum futhi okuthiwa i-Material Forum sakubhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabo mama ababili abahlala e-Culture Park abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelaqala, yethi bezidinga izinto ababesiyathenga nje. So sabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima, ikakhulu ku-lockdown, ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading, kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye inhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo lokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhangelwa, amalungelo abo. Abantu ama-messes amaningi ngomama. So-ke igciwane leli lakho ukuthi balibahlukumeze kakhulu, futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls yibo aba-responsible for doing ama-domestic chores, nursing ama-sick care family members, kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus as compared to their male counterparts.
Bakhona liyake libancede ngalokho elikwenzayo, njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa umphakathi. Siyake si-raise i-awareness yokuthi khona ama-safety agents adhere to the constitution, bengahlukuluzi ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence, siyarefera kuma-safety nets, kuma-counseling institutions. Abanye sisebenza labo baku-counseling, kule hotline bakhona, yebo esesibancedisile during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngolokudistributha i-PPE kulabo abangelayo kuma-communities esisebenza sikuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-South West Region Gender Network. Sixoxela ebobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi sekule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama-quarantine centers. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.